nyaya dzemombe dzakagara dziripo. Asi hurumende iri kutarisira zvokuti zvingaita sei kuti uwandu hwemombe hukwire, kouyawo futi kuti kurimwa kwemombe nezvimwe zvipfuyo zvisiri mombe, zvirimwa zvenyama zvikwire. Kukwira kwacho kuchiita kutiwo zviite kuti vanhu vaone zvinopundutsa kuri kurimwa kuzvemhando yekurima yakasiyana nekungorima zvibahwe nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende iri kuedza nepainogonawo kuti ione kuti ingakurudzire sei kurimwa ikoko, nekuona kuti ingavandutse sei mhando dzemombe, mhando yedzifuyo dzinangombudzi, dzinenganguruve, dzinangohwai, kuti vaone kuti mhando dzao dzingavatudzwe sei kuti kuti varimi vaone zvinovabatsira.
Regai ndiuye kwamuri vachitambara, zvakakosha sei zviri kutaurwa navazhanda izvi?
Ah, zvakakosha zvakanyanyisa. Tichitangisisa zvinoita kuti senyika tikwanise kunge tichiexporta ingave mukaka kana idzo nyama idzi kunana EU nekune dzimwe nyika, tokwanisa kunge tichiwana maliquidity maus dollars. Munoziva ikonomi yezimbabwe pari zvino tinedambudziko rekushomeka kwemari. Saka I think ndozvazvichikutangisisa izvozvo. Chechipiri chekuti takasapota masmallholders, tine tichitrengena hatingati pachirungu mavalue chain nemavalue systems emuindustry, nekuti vadzidzi masmallholders aya ari kufida into agro industry. Saka takasapota agriculture, takasapota masmallholder agriculture producers, taakuto sapotawo zvakare even agro industry, taakutotrengena mavalue chains aripo muindustrial sector.
Regai tidzoke kwamuri vazhanda, mari dzekuita izvi dziri kuwanikwa here? Zviri kufamba sei? Hurumende iri kuunganidza sei mari yekubatsira varimi?
Dambudziko ratinaro zveguru ratinaro muno munyika ndirekuti zvinhu zvese tinongotarisira kuti kuhurumende, hurumende, hurumende. Tikada kuongorora tichinonzi hurumende ndiani, tikada kuongorora zvakati hurumende inowana sei mari idzodzi dzekuti iite izvozvo, inowana mari pamusoro pemitero yakasiyana siyana. Moenda futi kunoona kuti kana kunyaya yebhajeti yedu yakamira sei, mukuona kuoma kwakaita zvinhu. Hazvifaniri kunge zvichingogarira kuhurumende chete zvinhu izvozvi, zvinofanira kunge zvichiendawo kune vamwewo vemabhizinesi, vane mabhizinesi ava ane chokuita maererano nekurimwa kwemombe, kwembudzi, kwechii, kune leather industry, kune mabeef processors, kune chii. Vanhu vese vavavo maprivate abattoirs ese anenge aifanira kunge ane chokuita nokuona kuti kukurudzirwa kurimwa kwezvipfuyo kwaenderera mberi sei. Kunoti kuti pane kuti tingoregera chingoti kuhurumende, kuhurumende, kuhurumende. Ngatibvume kuti kuhurumende zvinhu zvakaoma, asi hazvifanike zviri zvehurumende kuti hurumende inge iri nebhizinesi rokuitira kuti vanhu vane mabhizinesi avowo vaone chokuita mabhizinesi avo ivo vasina chavari kuita. Tofanira kunge tichiisa musoro pamwe chete tese hurumende nevamwewo vemabhizinesi kuti tione kuti chirongwa icho chichaenderera mberi sei.
Topeta chirongwa ichi tichibvunza imi vachitambara, tiri kuona kuti zvinhu kumakambani akaita sana Cold Storage uko zvanga zvisina kumira zvakanaka. Nezvava kuitwa nebazi ravazhanda izvi, muri kuona zvichibatsira here?
Ndinoona zvinogona kubatsira, but munoona kuti nyaya dzimwe dzacho dziri kuafekta not just the agriculture sector but even the rest of the economy. Mastructural issues, for example, makatarisa nyaya dzemagetsi, makatarisa nyaya dzemainfrastructure, inyaya dzinoita kuti cost of doing business, competitiveness yedu senyika inge iri a bit low on the low side. Saka hadini chakakoshesesa ndechekuti hongu mapartnership ari kuuyaya pakati pehurumende nana EU akakosha, butwo zvakare chakanyanya kukosha ndechekuti tiunze mastructural reforms anodhila nenyaya yehigh cost of doing business.